manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 11/2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinobatana nemuzinda wePalestine zvichifora muHarare zvichishoropodza kuurayiwa kwevanhu vasina mhaka muhondo iri pakati peIsrael neHamas. Mutauriri mumiriri weIsrael muZimbabwe, Zambia neBotswana anotiwo zvizvarwa zveZimbabwe zvakasununguka kuti zviforeo zvichishoropodza kuurayiwa kwevanhu vasina mhaka muIsrael. Sarudzo yekutsvaga achamirira Gutu West muNational Assembly inoitwa nhasi paine nyunyuto dzekutyisidzirwa kwevanhu nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF. Aive mutambi wenhabvu uye murayiridzi ane mukurumbira Raman Gumbo anoshaya. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muzinda wePalestine muZimbabwe nhasi vabatana nemapoka ari pasi pesangano reshamwari dzePalestine kana kuti Friends of Palestine mukuratidzira kwaitika muHarare vachiratidzira kutsutsumwa kwavo pamusoro pehondo iri pakati peIsrael neHamas iyo yavanoti yakonzera kuurayiwa kwezviuru nezviuru zvevanhu muPalestine. Hurumende yeAmerica yakatara Hamas sechikwata chematororo. Mumiriri wePalestine muZimbabwe, Vatama Almasri, vatura mashoko pakutanga kwekuratidzira uku paine panemwe nzvimbo yemabhizimusi iri mumusha weMount Pleasant. Asi mumiriri weIsrael muZimbabwe, Amai Ofra Fari, vati vanhu vasakanganwa kuti paive nechibvumirano chekumisa kurwisana chakaputswa neHamas. Mutoro wedu wenhau Pasmon Dlovu anotipa nyaya inotevera.
Kuratidzira uku kwaunawo vemamwe mapato ezve matongerwo enyika anosanganisira ZANU PF neLEAD vachibatanawo nevaratidziri ava. Mushure mekuturwa kwemashoko nemiriri wePalestine muZimbabwe ambasada Tama Almasri pamwe nemutauriri weZANU PF ambasada Chris Mutsvangwa, varatidziri ava vazofora vakananga kumizinda yeUnited Nations, European Union pamwe neBritain uko vandosiya magwaro enyunyuto anokurudzira kuti gakava iri rigadziriswe nekukasika kuitira kumisa hondo iyi. Ambasada Tama Almasri havana kukwanisa kupinda mumigwagwa kuti varatidzire sezvo vachirambidzwa kuita izvi nechibvumirano cheVienna Convention. Mumashoko avo pachiitiko ichi vashora Israel pamusoro pehondo iyi vachipomera America mhosva yekutsigira kusagadzikana uku.
And no one can stop this genocide. Do you know why? Because the American want this genocide.
Hapana achakwanisa kumisa hondo iyi nekuti America inoda kuti tirambe tichishungurudzwa negakava iri. Va Joe Biden nava Anthony Blinken vatowana basa idzva rekuva vatauriri veIsrael vachitsigira gakava iri.
Asi mumiririri weIsrael muZimbabwe, Botswana neZambia, Amai Ofra Farhi, varamba mashoko aya pavataura neStudio 7, vachiti vanhu vasakanganwa kuti Hamas ndiyo yakatanga nehondo iyi musi waGumiguru 7.
The people of Zimbabwe are more than welcome and I invite them to march. For the sake of the innocent Israeli
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanira kuratidzira zvichitsutsumwa pamusoro pemhirizhonga iri kukonzerwa neHamas muGaza. Ndinovakurudzira kuti vatoratidzira nedonzvo rimwe chete rekupedza gakava iri kwete kutora divi rimwe chete.
Amai Haja Makwinja vanotungamira sangano remadzimai echiIslam reFatima Zahra Women's Organization Avo vanotsigira Palestine vanoti kuratidzira uku utori munamato mukuru uchasunungura zvizvarwa zvePalestine. Asi Reverend Wison Dachi vanoshanda nekereke yeUnited Evangelical Church vari kudivire Israel muhondo iyi vaudza Studio 7 kuti hondo iyi haipedzi nokufora mumigwagwa yemuHarare. Mutungamiri webato rinopikisa reLabor Economists and African Democrats kana kuti LEAD muzvare Linda Masarira vapindawo mukuratidzira uku vachiti seshamwari dzePalestine vanorwadziwa zvikuru nekushungurudzwa kuri kuita zvizvarwa zvePalestine muhondo iyi.
Pano seshamwari dzePalestine tichiratidzira kugunun'una kwedu nekuurayiwa kuri kuita vanhu munyika yePalestine. Hatingati ihondo iri kuitika munyika yePalestine nekuti zvizvarwa nevagari vemuPalestine vaane makore akawandisa vachigara vachimbunyikidzirwa kodzero dzavo neIsrael.
Vachitaurawo neStudio 7 mutauriri weZanu PF vari zvekare gurukota mubazi rinoona nezvevarwi vehondo yerusununguko vaChris Mutsvangwa vati seZanu PF vanokurudzira Israel kuti ikande zvombo pasi.
Uori unouraya uri kuitwa neIsrael. Zvekare tiri kuti kuna America vanotonga kuAmerica, tereraiwo zviri kutaurwa nemhuri yenyu, zvikuru vana vadiki vari muzvikoro, zvikuru vasevenzi venyu.
Studio 7 yakundikana kunzwa divi reAmerica panyaya iyi sezvo takundikana kubata muzinda weAmerica muZimbabwe uyo wakavharwa parezvino nekuda kwezororo. Parezvino mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuSaudi Arabia uko vari kupinda musangano nevamwe vatungamiri vachizeya nyaya yehondo yeIsrael neHamas. Kurwisana uku kwakatanga musi waGumi Guru 7 uye kusvika nhasi vanhu vanodarika zviuru gumi vanonzi vafa muGaza, kuchitiwo vanodarika churu nemazana mana vachifa muIsrael. Israel yakazivisa kuti ichange ichimbomira kurwisa Gaza kwemaawa mana zuva rega rega kuitira kubvumidza rubatsiro kuti rukwanise kupinda mudunhu iri. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Sarudzo yekutsvaga achamirira Gutu West muNational Assembly yaitwa nhasi paine nyunyuto dzekutyisidzirwa kwevanhu kwemhando yepamusoro nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF. Vebato reCCC vanoti mamirira wavo kana kuti vanga vachivhotesa mapolling agents vatandaniswa munzvimbo dzakawanda umo vanga vachiita basa. Vanhu vabudawo kunovhota vanonziwo vashoma kana zvichienzaniswa nesarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu. Munzvimbo dzakawanda dzekuvhotera, bato reZANU PF pamwe nesangano reFAZ vanonzi vanga vakagarira pedyo uye vanonzi vanga vachinyora mazita evanhu vasati vavhota nekunge vanhu vavhota. Vanhu vane chitsama munzvimbo dzekuvhotera dzakasiyana-siyana vanonzi vanga vachishaya mazita avo mugwaro revavhoti kana kuti muvoters roll, uye vanhu vanga vachibatsirwa kunyora vachinzi havakwanisi kunyora zvokuti vane chitsama vanga vatonyora vanga vaibatsirwa kuvhota pasvika nguva dza1 masikati. Sarudzo idzi dzine vanhu vana vari kutatsurana avanoti vajoin Paradza veZANU PF, vaEfrem Morudu veCCC, vaRobson Kurwa veNCA pamwe navaMartin Mudzingwa vakazvimirira. Hatisati taziva kuti zvichabuda musarudzo zvichatanga kuziviswa manheru ano here. Asi taedzawo zvakare kuti tinzwe divi reCCC panyaya iyi. Asi pataenda pamhepo, mutevedzeri wemutauriri webato iri vaGift of Stalo Siziva vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira. Hatinawo zvakare kukwanisa kunzwa divi reNCA sezvo mutauriri webato iri vaMadhok Chivasa vanga vasati vapindurawo mibvunzo yedu. Asi vachipindura mibvunzo yatavatumira, mushandi mukuru muhofisi yekuburiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira varamba mashoko ekuti bato ravo ranga richityisidzira vavhoti.
Isu seZANU PF kuGutu West hatitombotarisiri imwe result kunze kwokuhwina. Zvatirikutoita kuGutu West tinoda kutozvidzokorodza kuBruwayo muna December panovhotewa zvakare.
Asika tiri kunzwa kuti imi muri kushandisa dzimotokari dzakanyorwa zita rebato kutyisidzira veruzhinji munharaunda umu.
Branding, munhu anoziva zvainoreva anoziva kuti branding haisi yekutyisidzira asi imarketing strategy. Zvinhu zvinongonyadzisawo kuti opposition inotungamirwa nevanhu vasingazivi kuti branding ndeyei, zvekuti mota dzataendisa ingani handi ndandisingafunga kuti zvinhu zvingava zvine nevanhu vasiri veZANU PF nekuti isu tinoisa mwoyo yedu nesimba redu pakukampena kwega kwega kwatinoita. Hatisikizi kana tichikampena, tinokampena nesimba redu rese nekuti tinoremekedza support yevana veZimbabwe, tinoremekedza kuvhotegwa nevana veZimbabwe. Saka isu tinotofamba nemota dzedu dzakabrandewa nekuti dzinenge dzichitotengesa nekumaketa musangano kune vanenge vachidziona. Tirikutodemba kutoti idzodzo dzavari kuchema kuti dzakawanda, dai tatatopamidzira dzimwe nekuti tichahwina zvine mutsindo nokuda kwaizvozvo zvokuti tinenge tine mota dzedu dziri branded dziri kufamba tichidzichimaketa nekutengesa dzicharava Munangagwa nemusangano. Takamira ipapo, takamira 7 o'clock kuti tiwe kuti ZANU PF yazendemura kuGutu West.
Avanga vari mushande mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vafarai marapira vari parunhare muHarare nestudio 7. Nengwe bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vatendai biti vanonzi vaburitsa gwaro rekuramba kuti vane chekuita nezviri kuitika mubato ravo zvekudzingwa kwenhengo dzeparamende nemakanzuru zvichitungamirwa nevari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weTCCC Vasengezo Chabangu. Vabiti vati kwavakabva kure vachirwira kuti munyika muve neutongo hwejekerere uye munhu anoremekedza gutsa ruzhinji. Vati kunyanga hazvo vaine zvimwe zvavasingavirirane nazvo zviri kuitika mubato ravo hazvingavasvitsi pakuti vashande neZANU PF, vachiti vari kushamiswa nemashoko ekuti ivo navaWelshman Ncube vari kushanda neZANU PF kuparadza bato rinopikisa iri vachitungamidza vashavangu mberi.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru weRoman Catholic Church Pope Francis nhasi vabvisa muhofisi nechisimba Bishop weTyler mudunhu reTexas muno muAmerica, avanonzi vanotevera tsika dzechinyakare uye vachishoropodza zvakanyanya Pope Francis pamwe nezvavanotungamidza mberi. Mashoko aburitswa nemuzinda weVatican padande mutande anoti Pope Francis vadzinga basa Bishop Joseph Strickland vachidoma Bishop vekuAustin kuti vambofanobata matomu. Zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Lucy Ndongwe Chikowero vaine sangano ravo ravanoshanda nemwana wavo rinonzi MTC Educate a Girl Foundation. Tichange tiri kuti kutaura navo pamusoro pekukosha kwakaita zororo revakarwa hondo iro riri kuwanikwa richirangarirwa imo muno muAmerica nhasi kana kuti Veterans Day, uyezve tichizonzwa kuti mabasa api avari kubata vari kuZimbabwe pasi pesangano ravo.
Izvi zvakakosha nekuti izuva rinorangarirwa kuva patriotic, kuda nyika yako uye chishuviro chekuseva nekusacrifice for the common good. Saka zvinhu zvakakoshera kuti nyika ivendere nyararo. Saka kurangarira vakarwa hondo kana kuti vari muchuto, vakarwa muchuto vachichengetedza mavalues aya, zvinhu zvakakosha zvakanyanya.
Pazuva iri imi munenge muchiitei kwamuri ikoko?
Chinhu chikuru chatakatarisana nacho ndechekuti pane kusagadzikana kurimopa pasi rose. Saka tinenge chiwanawo nguva yekurangarira ivo vakatirwira, zvakare nekukurukura nenyaya dzepeace nekukosha kwakaita peace, uye zvakakosha kuremekedza vakatirwira.
Tinoona zvakare mune mamwe mabasa muri kubata kuZimbabwe, mabasa api aya?
Tinoshanda nevana vadiki vanasikana mukurwisana nedambudziko rekurodzwa kwevana. Zvakare idzo nyaya dzepeace idzodzi tinenge tichitaura nadzo kuti hatidi nyaya dzekurwisana sekuona kwamunoita takabva mumaelections muna August. Saka tinenge tichikurudzira kuti nyange tichigara munharaunda dzedu idzodzo tinoda runyararo, nekuti runyararo rwakakosha kuti tikwanikwe tichitarisana nematambudziko makuru akaita sekurwisana nedambudziko rekurodzwa kwevana, zvakare nedambudziko revana kusatoenda kuchikoro, maschool drop out chaiwo. Tinotamba bhora nevana tichivaunzira macounselors, tichivaunzira even maprofessionals siyana sana kuti vataure nevana vari kumarudzeva kauti kumaruwa, kuitira kuti vakwanise kuwo vachiona mumwe muono wakasiyana nevanogara vachiona.
Munowanikwa muchibata mabasa aya muri kunharaunda dzipi?
Tiri kuchimanimani takakwanisa tichiita tournament ikoko pane inonzi Medziwa community ground, zvakare kumondorongeza.
Tinoona munoshanda nemwana wenyu mumabasa yamuri kuita, titaurewo kuti zvakatanga sei kuti mushande mese?
Organization iyi yakatotangwa nemwana wangu aizvino ari musecond year kuuniversity. Akaona vana vakawirwa nedambudziko recyclone dai, asanga gara achishanda neRosaria Memorial Trust kungosimudzira nyaya dzenhau, nekuti iye istudent athlete, vada kuti vasikana vatambe bhora kumaruwa. Saka ndozvapakatangira chishuwo chake, akave a very strong advocate wegirls education negirls participation in sports and leadership.
Pane zvikwanisiro here zvamungada zvamungati vanenge vachida kubatsira nazvo vakubatsirei nazvo?
Hongu, zvikwanisiro tiri kutozvida zvakanyanya. Takatarisa panyaya yenhabvu yatakatamba, kwakawanikwa vana vazhinji vachitamba nhabvu vasina masoka shoes. Takakwanisa kubvisa vanhu kuHarare vaiskauta vana kuti vana vemareserva vaonewo maopportunities ekusarudzwawo kuti vakwanise kutambirawo Women's Premier League. But ichocho chakava chinhu chakatidzosera kumashure zvakanyanya, zvekuti mascouts aizoti dambudziko renyu nderekuti vana venyu vanotamba vasina shangu. Saka tinototanga kuvatora here tonovadzidzisa kupfeka shangu. Saka zvinhu zvakatibata zvakanyanya. Kwozoita mune vamwe vacho nyaya dzemauniform chaidzo, because sezvo muri kunzwa tichiti sangano redu rinonzi MCC Educated Girl, tinoreva kuti takarerekerawo kuti zvakanyanya munyaya dzedzidzo. Saka nyaya dzemauniform dzevana chaiwo, mabhuku nezvikwanisiro zvekuti vakwanise kurogara muzvikoro, zvikuru zvikuru nyaya sanitary way.
Vanenge vachida kushanda nesangano renyu vanokuwana ipapi?
Sangano redu rinonzi MCC Educate a Girl Foundation. On the ground tinowanikwa kuChimanimani, kunova kwatiri kuvaka library, the only library in the Chimanimani district inenge ichishandiswa nevana vari kumareserva. Tinowanikwa zvakare paFacebook seMCC Educate a Girl.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiine hurukuro naamai Sibongile Chida chinoda kufa vesangano reziva kwavakabva, iro riri kushanda zvikuru kuchengetedza rurimi rwaamai kuburikidza nekupa zvidzidzo zvechishona neisindevele pamadande mutande kana kuti online. Ngatinzwei amai chinoda kufa vachitsanangura.
Thank you. gore rino tiri kufara zvakanyanyisa nekuti takatanga zvidzidzo zveIsiNdebele. Tine mudzidzisi ari kuti dzidzisira zvidzidzo zveIsiNdebele. Tinoshanda nevamwe vadzidzisi vari kuZimbabwe vaviri vari kutibatsira kudzidzisa chishona. Tinofara zvakanyanya nekuti zvidzidzo zvedu zviri kufamba zvakanaka. Vana vedu vari kufara, vana vanotonetsa kuti nguva yezvidzidzo yakwana, vachiudza vabereki kuti vauye kuzvidzidzo zvavo. Saka tinofara zvakanyanya.
Pari zvino mune vana vangani kana vanhu vangani vari kudzidza zvidzidzo izvi padandemutande?
Pari zvino tine vana 30 vari kudzidza zvidzidzo zvedu padandemutande. Vana vedu vakawanda vana vechidiki vane makore kubva pamakore 4 kusvika pa8 ndivo vakawanda. Koita vana vane makore kubva pa8 kusvika pa11 tozoita vana vave kuhigh school vanenge vakuita vachiita vashoma. Tine klasi yevanhu vakuru vari kuita isiNdebele nevana vari kuita maprivate lessons echiNdebele.
Zvii zvamunotarisa kuti munhu anga achipinda muzvidzidzo izvi?
Hapana chatinonyanyotarisa kuti vanhu vatange zvidzidzo. Vana vadiki vanotofarira kuuya kuzodzidza chishona. Saka chero mwana asingatombotauri shona vanouya vachizodzidza. Vasingatauri shona kumba hapana tingati pachirungu maprerequisites ekuti vana vanouya sei. Tinotora vana vari kutanga kudzidza, tinotora vamwe vana vanototaura, tinotora vamwe vana vari kuda kuwedzera pane zvavagara vachidzidziswa kumba. Zvidzidzo zvedu zvinoita $110 but inenge iri mari inobhadharwa kwemavhiki ese masere. Mari iyoyo inosanganisira mari yatinotora yekunodhindisa bhuku ratinoshandisa, ratingati pachirungu workbook, ratinoshandisa pazvidzidzo zvedu. Ibhuku rekuti rinenge rine malesson rinotogona kunyorwa mukati. Saka $110 inosanganisa izvozvo.
Icho chirongwa chenyu ichi chiri kutambirwa sei neveruzhinji?
Basa redu riri kutambirwa zvakanyanya nevabereki vanonzwa nezvedu. Tine vana vedu vatakatanga navo vave nemakore vachidzidzira chishona. Vana ava vakutotaura zvekutoswedera padhuze nekunyatsotsvenenzvera chishona. Tine vana vatinotangira navo panzira. Vabereki vanotoshamisika kunzwa kuti kune chirongwa chakadai. Saka tiri kutambirwa zvakanyanya nevabereki vari kufara zvakanyanya kuti tiri kuita chirongwa ichi.
Mune nyanzvi here dzamuri kushanda nadzo, vangave vanyori vemabhuku kana vamwe vanodzidzisa mitauro vamuri kushanda navo ipapo?
Vanonyora mabhuku tinavo vatinoshanda navo. Tina Yeve Chitiga akauya kuziva kwakabva kucamp kumusangano watakaita pasama. Tinoshandisa mabhuku akanyorwa nevana veZimbabwe. Tinoverenga ngano dzakanyorwa naTererai Trent. Tinoverenga ngano dzakanyorwa nevanyori vakasiyana-siyana. Asi vanyori vari kutiitira vashoma zvakanyanya nekuti iko zvino tinotogadzira tega mabhuku edu ekushandisa muzvidzidzo zvedu. Tinotonyora tega mabhuku edu atinoti maworkbook ekuti tinoisa topic, toisa mapicture, toisa maactivity zvekuita zvevana mukati mebhuku zvekuti vanogona kutonyora kuti zita rangu ndinonzi, mubhuku imomo ndine makore mangani. Saka zvizhinji zvatiri kushandisa tiri kuzvigadzirira, tiri kuzvinyorera tega mabhuku edu ekushandisa muzvidzidzo.
Zvidzidzo zviri kutora nguva yakadii kuti munhu anze apedza kosi?
Zvakangotaurwa nevakuru vedu kuti kudzidza hakuperi. Zvidzidzo zvemutauro zvidzidzo zvekuti munotofanira kuramba muchitaura kumba. Isu tikadzidzisa chidzidzo padandemutande, vabereki tinovakurudzira kuti varambe vachidzidzisa kumba nekuti mutauro hauperi kudzidziwa.
Avanga vari amai sibongile chida chinoda kufa vesanganore ziwa kwa wakava vari parunare muno muAmerica ne Studio 7. Munokwanisa kubata sangano ravo muchishandisa tsamba mbozha inoti ziva kwa wakava 263@gmail.com ziva kwa wakava 263@gmail.com. Tinokupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu svondo rinouya. Munhau dzemitambo. Muri yenhabvu muZimbabwe iri kuchema kushaya kwemutambi uye murayiridzi wenhabvu Raman Gumbo. Panguva iyo Ngezi Platinum Stars yatora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Gumbo akashaya nezviro manheru kuFrancis Town kuBotswana, uko aimborayiridza chikwata chemurupulo Wanderers, icho changobva kumusiyisa basa. Munguva yake murayiridzi, Gumbo akatora mikombe yeLeague muZimbabwe neHighlanders pamwe nezvikwata zvekuMalawi neKubotswana. Pamusoro pezvo, Gumbo akatambira chikwata cheMaurias chakaita mukurumbira nguva yemurayiridzi wekuGermany muchakabvu Reinhard Fabisch cheDream Team, icho chaive nevatambi vakaita saPeter naAdam Lovu, Arjen Sau, Ephraim Chawanda, Francis Onai na Paul Gundani. Mukuru wevarayiridzi venhabvu muZimbabwe veZimbabwe National Soccer Coaches Association vaBekinyoni vanoti Zimbabwe yarasikirwa zvikuru nekushayikwa kwemurayiridzi ane mukurumbira uyu.
Raman mutambi akatamba bhora kusvika pakutambira nyika, akarikocha zvakare, akawina mukombe mukuru, akanokocha kuMalawi, akanokocha kuBotswana. Saka munhu watingati iso anga atova like a regional coach pachake.
Mutsigiri wemutambo wenhabvu vaPhilip Regele vanoti Gumbo akasimudzira nhabvu munyika nekwese kwakaenda semurayiridzi uyezve semutambi.
Zvinhu zvinotirwadza kunzwa tichibatikana zvakanyanya stereki, nekuti munhu akaplaya role yakakurisisa kubvira kumadream team mwendo whatever achiuya achizokocha Cape United achidai. Tinoti kumhuri waGumbo tine urombo nekushayika kwaita Raman Gumbo.
Mongororo wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti vatambi vakaita saGumbo vanofanira kuitwa munhoroondo yevatambi vakakoshesesa munyaya dzemitambo uye vanofanira kupiwa ruremekedzo.
Dai kuri kunzi kunana America vanofanira kuitirwa Hall of Fame, ndovanhu vanofanira kunge vachiiswa muHall of Fame nekuti vakasimudza mureza wenyika. Then kwavaitamba kumaclubs avo, aiwa vakagadzira mazita.
Sangano rePremier Soccer League raburitsawo mashoko ekuchema Gumbo richiti mitambo yenhabvu yarasikirwa zvakanyanya nekushayika kwake. Urongwa hwekuchengetedzwa kwaGumbo hausati hwaziviswa. Zvichakadaro, Ngezi Platinum Stars nhasi yatora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League mushure mekurova Simba Bora 2-1. Kwasara mitambo miviri chete zvave pachena kuti hapasisina chikwata chichakwanisa kubata kana kudarika Ngezi iyo yave nemapoinzi makumi matanhatu nematatu. Kumaruwa emuhondoro Kenzi uko kunobva Ngezi Platinum Stars nhasi hakusi kudaidzwa anonzwa nemufaro mukuru sezvo mukombe uyu wanga usati wambosvikako kubvira PSL yavambwa. Asi mumusha wechikwata cheCranbourne Bullets hamuna mufaro mushure mekunge Cranbourne Bullets yaita chikwata chekutanga kubuda muPremier Soccer League mushure mekuita mangange 0-0 neManica Diamonds. Shesham neZPC Kariba dzaita mangange 2-2 munemwe mutambo wanhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael tichiti muri yeZimbabwe nyaradzai muri yekwaRaman Gumbo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai na Chris Gande.
Soku isikati senda baku VOA ndebele.